manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu unyana 25, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti wando wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 7,752.
Kumiendesa kuchikurubhi kuri kuratidza kuti havana shungu yenyaya yeutano hwavo chiripo kurwadzisa Johanna semunhu asi izvi sekutaura kwangu hazviafekte vanhukadzi mune zvematongerwo enyika chete asi zviri kuafekta vanhukadzi mukurarama kwavo
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumiriri weHarare West National Assembly muzvare Johanna Mamombe. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti hurumende imise urongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yekukura hunde. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe sezvo zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti wando wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 7,752 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevanomwe nezuro vakare vaine chirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika mumwe chete ari munhu akabva kuGermany. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi munyika nezuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumiriri weHarare West National Assembly muzvare Johanna Mamombe achiti zviri kuitika kuna muzvare Mamombe zvichaita kuti madzimai akawanda asade kupinda mune zvematongerwo enyika. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira madzimai ari muparamende reParliamentary Women Caucus amai Sivusisi weBuddha Masara vaudza Studio 7 kuti madzimai ese munyika haasi kufara nezviri kuitika pana muzvare Mamombe.
Iko zvino tikatarisa masangano chaiwo anotaura achimirira madzimai ari muutungamiriri nezvematongerwo enyika havachatauri ende hativashori. Naivo vakutyawo sekuona kunyarira kwamuri kuona kuchiitika kumunhu wese. Inini ndiri deputy chairperson weZimbabwe Women Parliamentary Caucus. Tambonyarara tikanyarara tikati pamwe asi kwakuenda nyaya kwakuti tambudza kuti mwana uyu netrauma yaari kuiswa nekushungurudzwa kuadiwa kutongwa sekutongwa kunongoitwa munhu wese kana atadza.
Amai Masara vati zvingave zvakanaka kuti muzvare Mamombe vaongororwe nachiremba wavo kana kuti muzvipatara zvisiri mujeri. Vati hazvishamisi kuti muzvare Mamombe vanogona kunge vave kurwara nepfungwa nekuti kutambudzwa kwavari kuitwa kwanyanya.
Isusu semadzimai tarwadziwa kuti kwahasisina kana privacy kunyange akatenga grocery waanodanana naye unei chekuita nani. Varume havaiti zvinhu zvakawanda here vachiparadza misha yevanhu asatina kumbomuona anoterwa sekuterwa kuri kuitwa Johanna. Kwokutoti kunyange negrocery rawatenga pachechi pawaswera unoburiswa zvichinei nekuita nemhosva yaatadza.
vati nyaya yekuenzanisa mukana pakati pevanhurume nemadzimai haigoni kubudirira nekuti kushungurudzwa kuri kuitwa muzvare mamombe kuchaita kuti madzimai akawanda asapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiriri wesangano rinokurudzira madzimai kupinda munyaya dzematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Education, muzvare Stavile Dewa, vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuna muzvare mamombe zvinogona kuitika kumudzimai wese anoda kuita zvematongerwo enyika. Vati vave kuda kuti masangano ekunze akaita sana African Union neUnited Nations atume nhume dzavo kuzoongorora kuti chii chaicho chiri kuitika panyaya yamuzvare mamombe nevamwe vake muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa.
Vose kana tichiona vachishungurudzwa zvakadai nehurumende hapana vachazopuwa mutongo uri fe. So already takutongoona kuti zvinhu zvavo hazvisi kutongwa mune zvakanaka. Satakupilo beyond my borders eZimbabwe kuti tibatsirwo kuti toita sekuti madzimai emuZimbabwe ainjoy rights yavo to political participation.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum muzvare Justina Mukoko vati vakarwadziwa zvikuru nemutongo wedare wekuti muzvare mamombe vakandwe mujeri kuitira kuti vaongororwe pfungwa dzavo nenyanzvi. Vati mutongo uyu haunei nemutemo asi kuda kurwadzisa muzvare mamombe.
Kumiendesa kuchikurubhi kuri kuratidza kuti havana shungu yenyaya yeutano hwavo. Chiripo kurwadzisa Johanna semunhu. Asi izvi sekutaura kwangu hazvi afekte vanhukadzi mune zvematongerwo enyika chete. Asi zviri kuafekta vanhukadzi mukurarama kwavo.
Muzvare Mukoko avo vakambopambwa vakatochwa muna zvita 2008 vati chakakosha kuti vana veZimbabwe varambe vachitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vachiti kana izvi zvikatambirwa matambudziko anogona kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Human Rights Defenders Network raratidzawo kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe richiti matare achaita zvemutemo asi kuti ave kuita zvekushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu. Asi zvisinei nezviri kuitika kuna muzvare mamombe nevamwe vakawanda munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti Zimbabwe yakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisa padandemutande rao reTwitter kuti wakamirira kuona kuti izvi zvichaitwa here nehurumende yavaMnangagwa. Watiwo kurega muzvare mamombe vachirapwa kuchipatara chavanoda pamwe nekusiya mhosva dzavari kupomerwa pamwe nekurega kuvashungurudza ndezvimwe zvinhu zvingave mucherechedzo wezvakataurwa navaMnangagwa neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro muBulawayo rakarasa neZuro chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti hurumende imise urongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Martin Makonese vakarasa chikumbiro chechimbi-chimbi ichi icho chaiva chaitwa navaCharles Thomas pamwe chete nesangano reIbechu likaZulu vakatiwo vabhadhare mari dzose dzine chekuita nenyaya iyi mumutongo wavakapa neZuro. VaThomas avo vanoti vakatochwa panguva yegukura hundi vaive vadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kurukota rezvemukati menyika vaKazembe Kazembe neNational Peace and Reconciliation Commission pamwe nasachigaro wayo vaSelonare sevanhu vane chekuita nenyaya iyi. VaThomas vaiti hurumende haifanirwi kutungamira mukuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi nekuti vamwe vakuru vakuru vehurumende vane chekuita nenyaya iyi. Mumutongo wavo Justice Makonese vakati nyaya yegukura hundi inyaya inobaya mwoyo yevakawanda munyika saka inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchitevedzerwa mitemo yenyika. Vakati vaThomas nevamwe vavo vaive vamhanyira kukwira kudare vasina kumboedza kugadzirisa nhunha dzavo neNPRC iyo yakatarwa nemutemo kuti igadzirise nyaya dzakadai. Rimwe remagweta ainge akamirira NPRC vaMaclean Mahaso vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Kubvira pekutanga aiva maonero edu yekuti vaifanirwa kunge vakauya nekuNational Peace and Reconciliation Commission first then nhunha dzavo dzaiongororwa dzogadziriswa. Manjevo vakangomanya kudare zvinova izvo zvataurwa nekoti kuti vaifanirwa kunge vakatanga vakadarika nekukomishen. Saka tinogamuchira chaizvo mutongo uende tinovimba kuti tichakurudzira vamwewo vanenge vapinda munyaya dzakadai kuti vafollowe procedure kana kuti gwara rinenge rakatarwa neconstitution yenyika.
Munyori wesangano reibhechu likaZulu Vamposwa Fuzwayo vati vange vasati vaona mutongo uyu asi vati vanogutsikana kuti dare raburitsa pachena kuti NPRC ndiyo inofanirwa kutungamira panyaya yekuigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yeGukura Hundi kwete hurumende.
Hurumende hainga liti nyaya iyoyo because ndiyo yaka ponda vanhu. That's why vanhu veZimbabwe vati vanota independent commission which is the NPRC. Tota kuti nyaya iyo itungamire ne independent commission so that victims might have confidence in the process.
Vakafano bata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum uye vari Gweta vamusa kika vati nyaya yeGukura Hundi inyaya yakakosha zvikuru inofanirwa kugadzirisa nenzira inofadza hama dzevakaurayiwa navose vakabatwa nenyaya iyi.
Zvakakosha kuti executive vasawanikwe vachimhanya kuda kugadzirisa nyaya yeGukura Hundi zvisirizvo. Inyaya yekuti avo vakashayikirwa neavo vakasurviva nguva iyoyi vange vari pakati pekugadziriswa kwenyaya iyoyi. Zvakakosha kuti mastakeholders ese angave maindependent commission, ingave National Peace and Reconciliation Commission, angava masangano akazvimiririra maNGO vange vachikwanisa kunge vachiconsult kwavo uye vachidecide kuti process dzinofamba sei.
Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva iyi pakati pemakore a 1983 na 1987 mumatunhu eMatebeleland neMidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade. Vamunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Asi hurumende haisati yakumbira ruregerero kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Vachitaura pamusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende dzepasi rose kuburikidza nemashoko avo akarongedzwa kare pavhidhiyo achiburiswa padande mutande, vamunangagwa vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzemudunhu yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze uyewo denda reCOVID-19.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity.
Sedzimwe nyika dzemudunhu takatarisana nezvimhingampinyi izvo zvawedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo. Kushanduka kwekunze zvichiwedzerwa zvekare nekuuya kwedenda
reCOVID-19. Illegal sanctions on Zimbabwe.
Nekudaro vamunangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity.
Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira Sustainable Development Goals 2, 3, 8, 9 ne-17. Nekudaro, tinokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.
Kunyange zvakadaro, vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi ichiona budiriro yakanangana nemunhu wese. Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu uye uremu hwemari.
Urongwa hwedu hwekugadzirisa upfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza uwandu hwemari inoshandiswa pagore.
Vamunangagwa vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda reCOVID-19 vachitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organization
inosanganisira kurambidza vanhu kufamba famba. Mutungamiri wenyika vakachemawo nekusawaniswa chigaro kweAfrica muSecurity Council, chiitiko chavakati chiri kutadzisa izwi redunhu reAfrica, kunyange hazvo riine zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu pasi rose. Sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis charumbira vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango sezvo zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vakawanda munyika.
Muzimbabwe munofanira kutoitwa bhiri rinofanira kupaswa neparliament rokuti munhu anenge achidana masanctions nokudana utambure hwenyika anofanira kuenda kujere munhu iye ndovanhu anofanira kuchajwa for treason. That's being a sellout.
Asi sachigaro vemdc alliance mudunhu renorth america vatawanda dzokora vanoti mashoko avamunangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro.
Hakuna kana rifomu rimwe chete ravakaita kubva pavakapinda. Vakagara vatiratidza kare kuti haasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu, dai Zimbabwe iri pari nani nhasi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo vamunangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiri iyo yakadzika zvirango izvi.
Hurumende yeZimbabwe ngairege kuti itaudze pasi rose, ngaingopedzerana nevairova neshamhine munyu yezvirango kwete kuti itange kutaura pamberi peNations.
Dingindira remusangano wegore rino rinoti remangwana ratinoda United Nations yatinoda kusimbisa chisungo chedu chekushanda pamwe kana kuti the future we want, the United Nations we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea yakumbira ruregerero nhasi zvisati zvamboitika zvichitevera kuurayiwa kwechizvarwa chekusouth Korea pedyo negungwa rinoganhura nyika mbiri idzi. Kukumbira ruregerero uku kunoita kuti kurwisana kuve kushoma pakati penyika mbiri idzi. Sangano revamwe vashandi vehurumende reApex Council nezuro rakashanduka kuve mubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende vose pamwe nevashandi vemakambani ari pasi pehurumende richishanda pasi pezita rinoti Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti vakatyamadzwa nedanho iri sezvo pasina masangano acho kana mafederation akabatana kuumba confederation iyi. Asi mutevedzeri wemunyori wesangano idzva iri vaGibson Mushangu vanoti mubatanidzwa wemasangano uyu uchabatsira kuti vashandi vataure nezwi rimwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo jonga kuti tasangana sedare reApex Council tikashandura zita redu kubva kuApex Council tichienda kune rinonzi Zimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions, kureva kuti tasanganisa vamiriri vese vanomirira vashandi vehurumende kuti ngatichivai gungano rimwe chete rinoungana pamwe chete vese vanosanganisira mumakurukota ese anoona nezvevashandi vanova vehurumende kunyangwe vari vaya vari atinoti maparastatal. Vanhu vese vawirirana kuti dare ranga riripo ranga riri kumbofambisa mutambo weApex Council ngaripfuudze mberi chinangwa charakanga ravamba chekuumba danho irori rovaboka guru rakamirira mapato ose anomirira vashandi vehurumende.
Izvi zvinobatsira vashandi vehurumende nenzira yeipi vamushango?
Vakuru vanoreva kuti mune simba mukuungana muzhinji. Takaonavo kuti nemaitirwe anoitwa pasi rose tika vitarisa tunoona kuti vashandi vehurumende ndivo vanova neuwandu hwakakura, asi tinoona kuti isusu sevashandi vehurumende pane mimwe misangano yetinoita yetinosvika tichinotarisirwa pasi tichitungamirirwa nevanhu vari muprivate sector, isu tiripo. Saka takagara pasi sedare Apex Council nevamwe vanhu vatinoshanda navo pamwe chete tikati zvakanaka kuti isusu tiumbe boka guru kwazvo reconfederation richange richizobudisa nhunha dzedu risinei nezvematongerwo enyika, risinei nezvekuzivana, risinei nezvekutengesa, asi ringori boka guru richange richimirira vashandu vose vane chokuita nehurumende, vane chokuita nechikusumudzirwa kwenyika ine vashandi vedu vepasi rino.
Pane mamwe masangano ari kunyunyuta kuti term of office kana kuti nguva yenyu yekutungamira seApex Council yakapfuura kare, zvekuti muri muhofisi zviri kunze kwemutemo. Munoti
unoziva kunyange pano pakuhwa nyama namai mumba hapashakuvamwe vana vanonyunyuta kuti dendi ridapiwa iyo nyama yapiwa uyo. Vamwe vanotongonyunyuta kunyange vasina kuziva kuti ndindadzingirira huku yachoni. Dare reApex Council term of office yayo yakanga yaexpire panguva yeCovid, asi vashandi vehurumende vakanga vachida kuti vagadzirirwe upenyu hwavo. Apex Council ikapuwa mumwe mwedzi mitatu kuti inge ichikwanisa kupfuudza basa ranga rakaimirira.
Ava vanga vari mutevedzeri wemunyori wesangano revashandi vehurumende idzva reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Union, vaGibson Mushangu, vari parunhare muHarare neStudio 7. Munyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsi Dangarembwa, uyo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo muna Chikunguru, mumwe wevanyori vari kukwikwidza mubayiro we 2020 International Booker Prize mushure mekunyora bhuku rinonzi The Mournable Body. Dangarembwa audza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti bhuku iri rinotaura nezvenhoroondo yemumwe mudzimai nezvaakasangana nazvo mushure mekunge nyika yavana kuzvitonga.
Ibhuku rinonzi This Mournable Body ndakanyora nechirungu. Zvekunyora mabhuku ndakakura ndichingonyora kubvira kuchikoro, ndichingonyora composition jichinji ya composition yako iri kunakidza iko kumba. Mabhuku tatiinawo zvekuti ndaiverenga ndichiri mudikidi zvekuti zvinhu zvandakangokurawo nazvo.
Iri bhuku ramakawanikwa muchidoma pamusoro nezvaro, chii chakakuitai kuti mufunge kunyora bhuku iroro?
Handiri kutonyora mabhuku, handifungi kuti ndinomboregera pamuupenyu hwangu kunyora mabhuku. Sekutaura kwendamboita kuya zvinhu zviri muropa. Iro bhuku rinonzi This Mournable Body ndakarinyora ndichipedzisa ngano bhuku yakatanga nenyaya tambudzai zigauke, riri bhuku rinonzi Nervous Conditions. Kubva ipapo ndakazonyora rimwe bhuku futi ndichingoenda nayo nyaya yake tambudzai zigauke ndichitsanangura kuti upenyu hwake hwangu akamira sei. Iro bhuku rechipiri richinzi The Book of Not. Saka ndakaona pamabhuku aya 2 kuti ndandisina kunyatsa kupedzisa kutsanangura zvese zvaiitika pane munhu iyeyu. Saka ndakati harega ndichipedzise manje ndichinyora This Mournable Body.
Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita kana kutenga mabhuku enyu vanokuwana ipapi?
Zvekutengesa mabhuku handitengesi ba, ndinonyora chete. Kana bhuku ratorwa nemapublisha anodhidha, nemaagents vanotengesa, nemabookshops, ibasa ravo iroro, asi ndini handitengesi mabhuku. Panyaya yekuti kutaurirana nevanhu izvo handiyo handi kuita ba. Dai kunzi uyai mumbofundisa pakati kana kuti pakati pame zvaizoitika, asi handisati ndambodaidzwa muno muZimbabwe kuti uyai mumbofundisa. Saka mukana wekuti ndinyatse kutaura nevamwe ndichivadzidzisawo ruzivo rwangu handisati ndauona.
Munyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsi Dangarembwa achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari parunhare muHarare. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Muimbi wemuBotswana ane mukurumbira Odile Senthoo, uyo anozivikanwa nerekuti V Mampisi, anoti kubudirira kwaari kuita kuri kubva kurutsigiro rwaari kuwana kubva kuzvizvarwa zvezimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kiza ne video yekambo aka sendwa anoti ndiye muimbo wekutanga wemubotswana kuteverwa zvine mutsindo padande mutande reYouTube zvichitevera vanhu vanopfuura mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matatu vakaona video iyi.
Kambo aka ndingati nhoroondo yakaita mune zvemimhanzi muBotswana nokuti njiko kambo kekutanga kagamuchirwa zvine mutsindo munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe.
Sendo uyu ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa anoti ane vanhu vakawanda vanofarira mimhanzi yake kubva paakatanga kuimba muna 2001. Kunyange hazvo ruzhinji rwakanga rusingazive mashoko ekambo kanonzi Takutaku ako kakatsikisa muna 2006. Sendo anoti zvizvarwa zvezimbabwe zvizhinji zvinofarira kambo aka. Ari kubatsira Sendo kuburitsa nziyo dzake chizvarwa cheZimbabwe Benson Tawanda uyo anoti kambo kanonzi Dumalana kakagamuchirwa zvemhando yepamusoro nokuti kakaitwa nemikono miviri yakanga yasangana.
Chakaita kuti izivikanwe kuti Dumalana izivikanwe zvakadai inhau yekuti iyo nziyo yacho inonaka, munoziva kunaka kunge munhu uri kudya nhopi. Uye zvakaimbwa nemazvo nevaimbi vane mukurumbira takasapfungwa pamwe chete nekuzoitawo simba rekushambadzira.
Benson uyo anozivikanwa nerekuti Dr. Tavanda munyaya dzekubikwa kwemimhanzi kuburikidza neMega Base Studios yake anoti vatsigiri vavo ngavatarisire zvihombe kubva kuvaviri ava kana COVID-19 yapera.
Asi ndinokuvimbisai kuti gore rino risati rapera muchatanga kujamba futi semajambera atakangoita patakapedzisira kuona naipapo. Tiramba tichingojamba, tine zvakawanda zvatakabura, zvinhu zvatinotoburitsa paCovid ipapa, ndozvatira kuti tikugadzirire panongovhurwa mabhodha chete aiwa. Saka ndikangoti inini zvangu nemukomana anonzi View tichatoshanda kusvika zvanaka.
Mimwe mimhanzi yaSendo inosanganisira inoti Dololo, Another Level, I Love You, No Reason, Eita nedzimwe dzakawanda. Kubva muna 2006 Sendo aidaidzwa kuti aimbe pamakungano akasiyana-siyana anosanganisira Harare International Festival of the Arts, Africa Tourism Light Concert nepamhemberero dzekuzvitonga kweBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Pera regai tibotarisa misore nhau dzanhasi.
Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 7752. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumiriri weHarare West National Assembly muzvare Joana Mamombe. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imise urongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe sezvo zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe lehlile laya kwabedlula kancane inkulungwane 1482.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza inhlanganiso United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho athi zafakelwa iZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga.
Leli iqembu lisase iqembu elisakhulayo elisungulwa endaweni yaseCholocho eJowa.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi yi-Elephant Hits and Jowa Stars liphethe idlaladu lalelesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe lehlile la kwabedlula kancane inkulungwane 1482. Sebezinkulungwane phose ezisishiyagalombili 7752 asebefunyenwe belegcikwane leli lilokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho. Asebebulewe igcikwane leli lokhu bengamakhulu edlula kancane amabili 227 kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6043. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,437,072 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lane 35,007. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 32,279,835 abatholakale belalo labulala phose izigidi esisodwa 983,865 kubika abekolitshini leJohns Hopkins University welemelika. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi lubhodabhode kwezinye izikolo elizweni namuhla njalo luyasuthiseka ngokuthi ziyavulwa ngomvulo njengoba lunikeze impahla zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 izikolo lezi. Umabhalane walolu gatsha unkosikazi Thumisang Thabela ubikwa isithi impahla lezi zibalisa ama-masks amathathu umntwana munye ngamunye, okokuhlanza izandla ama-sanitizers, lokunye okokuvikela i-COVID-19. Kodwa ababalisi bathi izikolo zemfundo ephansi ziyabelana lezemfundo ephezulu ama-sanitizers okwenza kube lukhuni nxa kulomango omude phakathi kwazo. Lokhu kwenzakala lanxa iningi lababalisi lisithi alibuyeli emsebenzini ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo kumbe liholiswe ngedola yemelika. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, uthi bekukuningi okufanele kwenziwe izikolo zingakavulwa.
ababalisi bakhulumile ukuthi izikolo azikatholi lutho olungcedisa ukuthi kufikele lo mkhuhlane we-COVID-19. Izikolo eziningi azilakho lokho. Uhulumende kumele ukuthi aqale engavuli izikolo, aqale ananzelisise ukuthi abantu abaningi kumbe lezikolo eziningi azilayo laleyo mali yokuthenga ama-sanitizer kumbe yokuthengela abantwana bonke ama-mask. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi ade besehluleka ukubuya esikolo bengalambhadalo i-school fees. Njalo lamatishala amaningi abekhala ngokuthi limali abayiholayo ayikwani ukuthi bebethenga lezi zinto ezithi ngoba singayekela ukwenza khonokho. Lo mkhuhlane uzavumbuluka njalo abantu sebethelelelana.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala, olondoloza intandane njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Sebezivumikethile yini bazihlanza ngoba uyabona laba abantu sibona labo ngabantu abethu njengabantwana bona labo esikuthiyabafunda. Lanxa singabe sifuna ukuthi bafunde kodwa
uhulumende kodwa uyavuma ukuthi inhlelo zamanzi ziyasilela ezikolo. Lanxa ugatsha olubona ngamalungelo abantwana kumanyano we-United Nations olwe-UNICEF lwagebha izibhorane eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga ngoba uhulumende wakhe unanza amalungelo kaZulu, ukhathalela abesifazana, uthuthukisa umnotho welizwe njalo uselobudlelwano obuhle labamhlophe abathathelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule lokhu ngolwesine kusihlwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini bokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi izijeziso zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development, especially
izijeziso zenotho ezingekho emthethweni sezike zakhulunywa ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations labanye bakhe ababona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-sustainable development goals. Ngakho-ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho.
Against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Umendo wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima xa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Silandela isisekelo sombuso. Lokhu yikho okwenza ukuthi silobelane isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangelele ukuthi umhlaba wonke jikelele kuzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi labo.
As we mobilize resources to implement this agreement.
Njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele, uthi ilizwe leZimbabwe lilisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures to battle the COVID-19 pandemic.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lo mkhuhlane we-COVID-19. Sebenzisa izikhondiso zomanyana womhlaba wonke jikelele, i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili amadola, 18 billion Zimbabwe dollars, yokuncedisa abathwele nzima. Abanye abalalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abasafayo ngabantu magaza phansi ngapha ngamafanisiza nalawo ngendaba yomhlabayo. Ngoku kumele kube clear abantu ngokuhamba kwesabayo lokubona ukuthi hayi, indaba ekhona indaba yomnotho, indaba yomhlabathi, amakhiwa la athi abuhlungu ngomhlabathi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijezo zenotho.
Ama sanctions mayikhitshwe eZimbabwe, kodwa siphinde sithi amanye ama sanctions really afakwa yiyo futhi igovernment. Iwafaka ngokuthi abavumeli ukuthi labo abafuna ukuthengisela bethengisele, abavumeli labo abalokukhonona abafuna ukuletha ama grievances abo ku government, abavumeli ukuthi uZulu ekhululeke. So ngama sanctions wona lawo abafaka kuZulu, sethi kutsho ukuthi ama sanctions wonke including lama sanctions afakwa uhulumende wethu ebantwini beZimbabwe mayikhitshwe.
Umlangakwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kwabomama.
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing Declaration. These include
uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana. Sesile Zimbabwe Gender Commission emunyedwe kusekelo sombuso welizwe, njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana, okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana besakhula lokwaba ilifa. Silebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi.
Discrimination against women in inheritance matters.
Uthi onkosazana nokuthula Adonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu.
Sibone ogogo behlukunyezwa, sibone omama bedlengulwa, sibone omama bethunjwa.
Umlangakwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kaZulu uyakuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingu-Kip Stube.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court wakoBulawayo ulahle isicelo esikade sikhwezwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu esesiphangiphangi sokumisa uhulumende ukuba gebhe yaphinde yangcwabe kakutsha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi elizweni. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umahluli we-High Court koBulawayo uJustice Martin Makonese ulahle isicelo ebesenziwe ngabenhlanganiso ezithile ezigoqela ibhethu likaZulu, izaphu labanye. Umahluli utshele abakhwezele sisicelo ukuba kuzamele babhadalele indleko zonke ezibe khona ekahlulelweni kwaso. Umnumzana Charles Thomas ongomunye obakhweza lesi sicelo emthethwandaba owasila kumbhuqazo wegugurawundi wayeqambe umongameli weZimbabwe u-Emmerson Tambutso Mnangagwa, umphathintambo wezenzakala ezweni uKazembe Kazembe, i-Commission e-National Peace and Reconciliation Commission nomgcini sihlalo wayo umnumzana Selonare, iMathebelele Collective nomgcini sihlalo wayo unkosikazi Jenny Williams. UThomas labanye bakhe bathi abantu laba akumelanga kube yibo abakhokhela uhlelo, njalo ukungcwatshwa kutsha kwalaba bantu kungaphambanisa ubufakazi bokuthi babulawa njani. Esipha isinqumo sakhe uJustice Makonese uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngonanzelelo kulandelwa isisekelo sombuso ngoba luthinta abantu abaningi. Abakhweze lolu daba edale uthi abazange bacubungulisise kahle, njalo bekumele bakhulumisane le-National Peace and Reconciliation Commission, yona eyiyo ephiwa amandla isisekelo sombuso welizwe ukuphatha ngokwegugurawundi. Igqwetha ebelimele umnumzana Thomas labanye umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa isinqumo se-High Court lesi.
I-High Court ihlahlule indaba yegugurawundi. Isicelo sethu silahlele khatshana. Kwasobuso obala ukuthi uhulumente uthe yena egazanga atsho ukuthi uzabuyaphanda amangcwaba abantu ababulawa ngombhuqazo wegugurawundi. Ngakho-ke bona babe kufake obala ukuthi ephepheni baza kwenza njalo ngoSeptember. Ngakho ke inkantolo enkulu khanya isicelo sethu sokuthi kungayiphandwa isilahlile ngoba ithi ngamafichane akula muntu wathi uza kuyaphanda.
Umabhalane we-ibheshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi okumqoka yikuba akula muntu ozaphandwa abekwe kutsha kungalandelwanga umthetho.
Ngilethemba lokuthi abantu kuze sizwisise into eyodwa ukuthi inkundla zethu zinkundla esingathi uhulumende uzibambe ngentamo. Akukho okukhulu kodwa sikukhangelele kodwa sizakhangela i-judgment. If it means ukuthi kuze sithi appeal i-judgment sizayi-appeal. Kodwa okusalayo ukuthi thina sithi akusoze kube yinto enhle ezakhulula abantu ikakhulu abafelwayo lesizwe seZimbabwe ukuthi umuntu wabulala abantu ebe nguye oselida iprocess yokugubha amangcwaba ebangcwaba kakatsha. Iprocess leyi kuvuze ikhokhelwe yi-National Peace and Reconciliation Commission lezinhlanganiso ezingoko-tainted.
Umqondisi weMathebeleland Collective unkosikazi Jenny Williams ebuzwa ngesinqumo lesi uthe usabambekile uzaphendula engaqeda emhlanganweni akade ekiwo kodwa size saya emoyeni elokhe engaphendulanga. Ngenyanga edluleyo kaNcwabakazi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano labenhlanganiso yeMathebeleland Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGugurawundi baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha okutshona kwabo ama death certificate okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama birth certificate. Kodwa lamhlanje baya kuphika bathi amaphepha ndaba aloba imibiko engayisiyo. Kulabantu abangaba zinkulungwane ezedlula amachumi amabili ababulawa kumbhuqazo weGugurawundi phakathi komnyaka ka-1983 lo-1987 ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe ngabeviyo lebutho ele-5th Brigade. Umongameli Mnangagwa nguye owayengumphathintambo wezomvikela ngesikhathi sombuso kaMui owayengumongameli uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isidumbu sobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court wakwele Melika uJustice Ruth Bader Ginsburg sizalala kusakhiwo sedalele ephalamende ese-US Capitol lamhlanje. Umlawuli wedalele ephalamende wobandla lamademokrats unkosikazi Nancy Pelosi nguye owamukele uGinsburg kuleli dale. Umkhokheli wamakholwa esijuda uRabbi Lorraine Holzblatt nguye okhokele umbuthano waseCapitol Hill ochaze umoyi njengeqhawe lokulwela ukulandelwa komthetho ngokugcweleyo esithi lalapho esegula kakubi wayelokhu elwela abekukholwa kukho. UGinsburg ngowesifazane wokuqala wokholo lwesiJewish ukuphiwa inhlonipho enje. Ingozi yempopho mazamanzi ebangwele yikuna kwezulu elingela mkhawulo kusukisela ngenyanga kaNtulikazi kwele South Sudan ibikwa isibhidlizele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha imizi 600,000. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukubana leli zulu libangele njalo ukudabuka komfula omkhulu we-Nile River.
Sebecabange ukuzibambela ngezandla intuthuko yeziqanti zabo abebulili ma-East esabelweni seMathebeleland South abasebenza kwamanye amazwe kulandela ukubhidlika kwenhlelo eziningi ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izakhamizi lezi eziphuma ezigabeni ezijeneyo emangani wediba ebulili ma-East eMathebeleland South zithi zikhethe ukuthi zingagoqi izandla zisekela i-COVID-19 izenzela santando emphakathini. Umgcini hlalo wenhlanganiso yentuthuko yalezi zakhamizi ediba Development Foundation umnumzana Kaya Majahana uthi sekuleminyaka emibili bebumbele inhlanganiso le kodwa iCoronavirus bafundise ukuthi ikusasa iyalungiselwa.
Sikwazile njalo ukutholela abantwana abangamantombazana ama sanitary towels abawathola njalo nyanga zonke. Sifuna njalo ukudonsa amanzi edamu aye esikolweni sediba. Kanti sisehlelweni lokuvuselela elinye idamu okuthiwa yibambanani dam elisemphakathini lapho kuzonatha khona inkomo zomphakathi eduze kweplazi lakoshila kutholakale namanzi edipa.
Uthi kulebholoho elimimpo abalakhe emfuleni uThekwane uthi ngalesi sikhathi seCoronavirus bakhethe ukuqakathekisa kakhulu inhlelo zemfundo. Iningi lezikolo kulumango baziphathise ngezinto zonke ezidingakalayo ukuthi ababalisi labafundi bazivikele kugciwane leCoronavirus. Bahlele njalo ukuthi kungabi lomntwana ohamba esikolo edajukelwe. Umgcinincebo kulenhlanganiso umnumzana Limukani Kelvin Dube uthi yonke limsebenzi ifezwa ngemali echayo ngabasemazweni laba abagoqela abafunda ezikolo zakulindawo lababalisi bakhona.
Izakhamuzi yize sixhasayo kakhulu yize bese siya kuzo zixhase ngemali nabomakhelwane abakhelane nediba. Siyabonga kakhulu kakhulu kunqaso esesitholile kuze kufike lesikhathi lesisamanje. Kungakho ke sesicela ama NGOs, sicela abantu abangaxhasa baxhase ukuthi size sifinyelele kuzo zonke inhlelo esizicabangayo, inhlelo zonke esinazo njengomphakathi wasediba. Singabonga kakhulu kakhulu.
Umnumzana Majahana uthi kwakhathesi sebephakathi kokwakha amaklinika kanti ke enyabane lediba vele izikhonkwane zawo sezibethelwe kanti lezidina sezikhona. Uthi yebo iCoronavirus ibathwalele ubhulo kodwa ngakwelinye icele ibachiye bekhaliphile.
Abantu basebulilima East umkhuhlane weCorona abawuthathanga njengento ezobabhubhisa kodwa bawuthathe njengento ezobayakha. Kuyinto ejabulisayo ukubona abantu abahlupheka kakhulu kangaka besukuma bezimela.
Sebeqalile njalo uhlelo lokwenza indawo yabo le engcelelane leBotswana ukuthi ibe lakho konke okuzakhanga izethekele. Ngenxa yaleso sizatho bafuna ukudonsela ugetsi kulezi ndawo ukuze baphume komnyambambile. Umphathi isikolo wediba primary unkosikazi Ruth Chuma uthi umgodi wamanzi abagujelwe yile inhlanganiso ususize kakhulu ababalisi labantwana bakulesi sikolo abafika amakhulu amane.
Ababalisi babehamba umango uyadinga amanzi komunye umgodi wesigaba. Abafundi kwakumele baze esikolo bethwele amanzi abo kunatha. Kwakulesifundo okuthiwa iagriculture. Sasingafundiseki kuhle ngoba kumele ababalisi bafundise abantwana ngokulima. Ngakho ke ukugejwa komgodi lo kwasiza kakhulu wonke umuntu.
Katika umlisa wediba umnumzana Forgiveness Mdlele Gumbo uthi kungayisiyo linhlanganiso ezakhamizi lezi indawo yakhe ibizabilokhi ikomnyama ubambile.
Uyazi ngiyalibonga abantu bakithi lengisurprisile ngedonation yonke nale eliyenzayo njalo lokhu aliqhubeka lisiya phambili. Uyazi into eliyenzile enhle kakhulu. Uyazi lengivale isikhala esinye esibuhlungu kakhulu ebesibhekane ngaso ebantwaneni ukuthi manje sizayenzani.
Izakhamizi ezisemakhaya kulezi izigaba lazo azihlalanga phezu kwezandla. Njengoba kusakhiwa amaklinika nje yizo ezichaya izitina lokukha amanzi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo lesibili. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli litabuka phansi echolocho kodwa lihlabela likwele South Africa. nangu umkhokheli walo.
Yabingelela ngingu Albert Ndlovu okhulumayo. Leli iqembu lisase iqembu elisakhulayo elisungulwa endaweni yaseTsholotsho eJowa.
Abafana beJowa Stars baqale ukuhlabela ngo-2008 kwathi ngo-2009 bethula idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi sekudibhidonki. Badonse iminyaka bengeladlalade kodwa nanku sebekwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi sathunywa. Bamba konya kubithi chula kuritimu yako mnyala tra abangathanda ukuthenga idlalade lenu Ndlovu balithola ngapi?
Inamba ze WhatsApp lapho ungathola khona ama CD 0769706523. Einye njalo yesibili ithi 0613142712. Einye yesithathu 0653 87500.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Esikucelayo kakhulu kubalandeli si Elephant Hits and Joe Stars uxhaso lokuboniswa kakhulu kulokho esikwenzayo. Makukhona lapho ufanele ukuthi sikorrecte khona ekumameleni kwenu ingoma, besicela ukuthi lisibonise. Siyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe leElephant Hits and Joe Stars ngale.
Yeah.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inhlanganiso ye-United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho athi zetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo lesibili. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.